Chitsauko 10. Mambo anonatsa manamatiro evanhu vake. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kunatsa uye kuchenesa kwakaita Jesu manamatiro evateveri vake. Uye chikonzero chaakazviitira. Ndima 1 kusvika ku 3. Mvunzo. Jesu akaita sei paakaona kuti temberi yakanga ichisvibiswa? Jesu airemekedza zvikuru temberi yaiva muJerusarema, nekuti aiziva kuti yaimiririra chii. Temberi yacho yakanga yava nemakore iri musimboti wokunamata kwechokwadi pasipano. Asi kunamatwa ikoko kwaMwari mutsvene Jehovha kwaifanira kuva kwakachena. Fungidzira kuti Jesu akanzwa sei paakauya kutemberi musi waNisani 10:33 CE akaiwana ichisvibiswa. Chii chakanga chichiitika? Mateo 21:12-13 inoti, zvino Jesu akapinda mutemberi, akadzingira kunze vose vaya vaitengesa nekutenga mutemberi, akapidigura tafura dzevaichinja mari, nemabhenji evaya vaitengesa njiva. Uye akati kwavari, zvakanyorwa kuti, imba yangu ichanzi imba yokunyengeterera, asi imi muri kuiita bako remakororo. Muchivanzi cheve mamwe marudzi, vatengesi nevanhu vaichinja mari vaiva nemakaro, vakanga vachibatira vanamati vaiuya kuzopa Jehovha zvibayiro. Mashoko omuzasi anoti, vaJudha vaishanya, vaiuya nemari isingashandi muJerusarema, saka vaifanira kutanga vaichinja, kuti vabhadhare mutero wetemberi wepagore. Izvo zvaizoita kuti vanhu vaichinja mari, vavabhadharise pakuvachinjira. Uyewo, vashanyi vaigona kuzodawo kutenga mhuka dzezvibayiro. Jesu akati vatengesi ava vaiva makororo, zvimwe nechikonzero chekuti vainyanya kudhurisira vanhu. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Jesu akadzingira kunze vose vaya vaitengesa nekutenga mutemberi, akapidigura tafura dzevaichinja mari. Akashora varume ivavo vaibiridzira vanhu nokuti vakanga vaiita kuti imba yababa vake ive bako remakororo. Saka zvakaitwa naJesu zvakaratidza kuti airemekedza temberi nezvayaimiririra. Vanhu vaifanira kuramba vachinamata baba vake zvakachena. Mazana emakore izvi zvaitika. Pashure pekugadzwa kwake samambo Mesiya, Jesu akachenesa zveimwe temberi ine chokuita nevaya vose vanoda kunamata Jehovha sezvaanoda. Itemberi ipi yaakachenesa ipapo? Kuchenesa vanakomana vaRevhi. Ndima 4:5. Mubvunzo A. Vateveri vaJesu vakazodzwa, vakanatswa nekucheneswa sei kubva muna 1914 kusvika pakutanga kwa 1919. Mubvunzo B. Kucheneswa nekunatswa kwevanhu vaMwari kwakabva kwaperera ipapo here? Tsanangura. Sezvatakaona muchitsauko 2 chebhuku rino, pashure pekugadzwa kwake muna 1914, Jesu akauya nababa vake kuzoongorora urongwa hwekunamata kwakachena uhwo hunofananidzwa netemberi. Mashoko omuzasi anoti, vanhu vaJehovha vari pasi pano, vanomunamata vari muchivanzi chetemberi iyoyo huru. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Pashure pekuongorora ikoko, mambo akaona kuti vaKristu vakazodzwa, vanakomana vaRevhi, vaida kunatswa nekucheneswa. Maraki 3:1-3. Kubva muna 1914 kusvika pakutanga kwa 1919, munatsi Jehovha akavhumira kuti vanhu vake vapinde mumiedzo yakawanda nematambudziko. Izvo zvakabatsira kuvanatsa nekuvachenesa. Zvinofadza kuti vakazodzwa ava, vakabuda mumiedzo iyoyo yakaita semoto, vacheneswa, vava nechido chekutsigira mambo Mesiya. Ndipo pakabva paperera kunatswa uye kucheneswa kwevanhu vaMwari here? Kwete. Kubvira pakatanga mazuva ekupedzisira, Jehovha anga achishandisa mambo Mesiya kuti vateveri vake vave vakachena kuti varambe vari mutemberi yemudzimu. Muzvitsauko zviviri zvinotevera, tichaona kuti akavanatsa sei patsika uye pamarongerwo anoitwa zvinhu musangano. Asi ngatimbotangai nekukurukura nezvekucheneswa panyaya dzekunamata. Kutenda kwedu kunosimba patinoongorora kubatsira kwakaita Jesu, vateveri vake nenzira dzinonyatsooneka nedzimwewo dzisingaoneki, kuti vave vakachena panyaya dzekunamata. Rambai makachena. Ndima 6. Mubvunzo. Mirayiro yakapiwa nhapwa dzechiJudha naJehovha inotibatsira sei kunzwisisa zvinoreva kuchena panyaya dzekunamata? Kuchena panyaya dzekunamata kunorevei? Kuti tiwane mhinduro yacho, Ngationgorerei mashoko aJehovha aakaudza nhapwa dzechiJudha dzakanga dzava kuda kubuda muBhabhironi muna 537 BCE. Isaya 52 verse 11 inoti, Ivai, ivai, budai imomo, musabata chinhu chisina kuchena. Budai pakati paro, rambai makachena, imi munotakura midziyo yaJehovha. Chinangwa chikuru chekudzokera kwenhapwa idzi kuJerusarema, chakanga chiri chekuvaka zvetemberi uye kumutsidzira kunamata kwechokwadi. Jehovha aida kuti vanhu vake vasiye muBhabhironi, chero kai zvako kaiva nechekuita nemanamatiro emo. Cherechedza kuti akavapa mirayiro inotevedzana achiti, musabata chinhu chisina kuchena, budai pakati paro, uye rambai makachena. Kunamatwa kwaJehovha kwakachena, hakufaniri kusvibiswa nekunamata kwenhema. Saka totii nezvekuchena panyaya dzekunamata? Kunosanganisira kutambira kure nedzidziso uye maitiro ekunamata kwenhema. Ndima 7. Mubvunzo. Jesu akashandisa urongwa hupi kubatsira vateveri vake kuti vachene panyaya dzekunamata. Achangogadzwa samambo, Jesu akaita kuti pave neurongwa hunonyatsooneka hwaizobatsira vateveri vake kuva vakachena pakunamata. Akagadza muranda akatendeka kangwara muna 1919. Pakazosvika gore iroro, vadzidzi veBhaibheri vakanga vatozvichenesa padzidziso dzenhema dzakawanda. Kunyange zvakadaro, vakanga vachiine zvimwe zvavaifanira kucheneswa. Achishandisa muranda wake, Kristu akabatsira vateveri vake zvishoma nezvishoma kuti vanzwisise dzimwe tsika uye mhemberero dzavaifanira kusiya. Ngatimboongororai dzimwe dzacho. VaKristu vanofanira kupemberera Krismasi here? Ndima 8. Mubvunzo. Vadzidzi veBhaibheri vakanga vava nenguva vachiziva chiine zveKrismasi, asi zvii zvavakanga vasati vanyatsojekerwa nazvo? Vadzidzi veBhaibheri vakanga vava nenguva vachiziva kuti Krismasi yakatangwa nevahedheni uye kuti Jesu haana kuzvarwa musi wa25 December. Magazini yeZion's Watchtower yaDisemba 1881 yakati, mamiriyoni evanhu akauya muchechi achibva muchihedheni. Asi kakawanda kuchinja kwacho kwaingova kwezita, nekuti vapriste vechihedheni vakachinja vakava vapriste vechiKristu, uye mhemberero dzechihedheni dzakatanga kupiwa mazita echiKristu, kubatanidza zororo reKrismasi. Nyaya yakabuda mumagazini yeWatchtower ya1883 yaiva nemusoro waiti, Jesu akazvarwa riini, yakaratidza kuti Jesu akaberekwa pakutanga kwaOctober. Mashoko omuzasi anoti, nyaya iyi yakataura kuti hazviiti kuti titi Jesu akazvarwa mumwaka wechando, nekuti izvi hazvizowirirane nenyaya yevafudzi vaiva kunze nezvipfuwo zvavo. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Asi panguva iyoyo, vadzidzi veBhaibheri havana kunge vajekerwa kuti vaifanira kurega kupemberera Krismasi. Yakaramba ichipembererwa kunyange nemhuri yeBetheri yekuBrooklyn. Asi pashure pa1926, zvinhu zvakatanga kuchinja. Chii chakaita kuti zvidaro? Ndima 9. Mubvunzo. Vadzidzi veBhaibheri vakazoziva chii nezveKrismasi? Pashure pekunyatsoongorora nyaya yacho, vadzidzi veBhaibheri vakatanga kunzwisisa kuti matangiro akaita Krismasi uye tsika dzinoitwa pakuipemberera zvinozvidza Mwari. Nyaya yaiti matangiro akaita Krismasi yakabuda mumagazini yeThe Golden Age yaDisemba 14, 1927, yakaratidza kuti kupemberera Krismasi ndekwechihedheni, ndekwekungotsvaga mafaro uye kunobatanidza kunamata zvitori. Nyaya yacho yakanyatsobudisa pachena kuti zororo iroro harina kumbonzi naKristu riitwe, uye yakapedzisa nemashoko aya asingatendereri nezveKrismasi. Sezvo kupembererwa kwezororo iri kuchikurudzirwa nenyika, nenyama uye naDiabolos, zviri pachena kuti vaya vakazvitsaurira zvakazara kuita basa raJehovha havafaniri kuipemberera. Saka hazvishamisi kuti mhuri yeBetheri haina kupemberera Krismasi gore iroro, uye haina kuzomboipemberera zvakare. Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Matangiro akaita Krismasi uye chinangwa chayo. Muna December 1928, hama Richard H. Barber vakapa hurukure ine simba paredhiyo yaitaura nezveKrismasi. Zvakataurwa muhurukuro yacho zvakabudiswa mumagazini yeThe Golden Age yaDisemba 12, 1928, pasi pemusoro waiti, matangiro akaita Krismasi uye chinangwa chayo. Dzimwe pfungwa dzakabuda muhurukuro yacho ndedzinotevera.
Satan akadzidzisa vanhu kuti vakoshese kuzvarwa kwaJesu sekacheche, pane kuti vakoshese rufu rwaJesu semunhu, kuti vanhu vasaone kukosha kwerudzikinuro. Munhu wose anonyatsoziva zvinhu zvisina musoro zvinowanzoitika pamazuva eChristmas, zvakadai sekufara kwakanyanyisa neudhakwa. Zviri pachena kuti hapana kana chimwe chezvinhu izvozvo chinganzi chinokudza Jehovha kana kuti mwanakomana wake. Iye zvino diabhorosi abudirira pakuita kuti mhemberero dzenhema, mazuva emitambo yekudya, mazuva ekutsanya nemazuva anoyereswa zvitambirwe muchechi. Diabhorosi abudirira pakuita kuti vanhu vagamuchire zvinhu zvakawanda zvakaipa zvaakavanyengera nazvo achiti ndezvechikristu, kuitira kuti ashore Mwari mukuru Jehovha.
Tochidzokera kuchitsauko chedu. Ndima 10, mubvunzo A. Christmas yakafumurwa sei zvakasimba muna December 1928. Mubvunzo B. Vanhu vaMwari vakachenjezwa sei nezvemamwe mazororo nemhemberero zvavaifanira kusiya. Gore rakazotevera, vadzidzi veBhaibheri vakanzwa mashoko akazonyatsofumura Christmas zvakasimba. Musi wa12 December 1928, hama Richard H. Barber vaishanda kumahofisi makuru vakapa hurukuro paredhiyo yakanyatsobudisa pachena matangiro akaita zororo iri. Vanhu vaMwari vakaita sei pavakaudzwa zvekuita nemuranda akatendeka. Hama Charles Brandlane vanoyeuka pavakarega kupemberera Christmas pamwe nemhuri yavo vachiti, zvakatinetsa here kubva tangosiya zvinhu izvozvo zvechihedheni? Kana zvakanga zvakangofanana nekubvisa hembe ine tsvina woikanda kwakadaro uko. Vachitaurawo mashoko akada kufanana naiwaya, hama Henry A. Cantwell, avo vakazova mutariri anofambira, vanoyoka kuti, takafara kwazvo kuti takarega chimwe chinhu kuti tiratidze kuti taida Jehovha. Vateveri vaKristu vakavimbika, vaida chaizvo kuchinja uye kusava nechekuita nezororo rakabva pakunamata kusina kuchena. Mashoko omuzasi anoti, mutsamba yaNovember 14, 1927, hama Frederick W. Franz vakanyora kuti, hatisi kuzopemberera Christmas gore rino. Mhuri yeBetheri yabvumirana kuti haichapemberera Christmas zvakare. Mutsamba yaFebruary 6, 1928, hama Franz vakazonyora kuti, zvishoma nezvishoma, Ishe ari kutichenesa pakukanganisa kwesangano raDiabhorosi rechiBhabhironi. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Ndima 11, mubvunzo. Tingaratidza sei kuti tinotsigira mambo Mesiya? Vadzidzi veBhaibheri ivavo vakatendeka, vakatipa muenzaniso wakazonaka. Tichifunga nezvemuenzaniso wavo, tinofanira kuzvibvunza kuti, ndinoona sei mirayiridzo inobva kumuranda akatendeka? Ndinoigamuchira nemufaro here ndoshandisa zvandinodzidza? Kana tikabvuma kuteerera nechido, tinenge tichiratidza kuti tinotsigira mambo Mesiya, uyo ari kushandisa muranda akatendeka kutipa zvokudya zvinotisimbisa pakunamata panguva yakakodzera. Mashoko anotevera mashoko okuedzera. Kufumura mamwe mazororo nemhemberero. Makore apfuura, Kristu akabatsira vateveri vake kuti vasave venyika. Yezvino zvimwe zvakabuda mumabhuku edu ekare zvakachenjedza vanhu vaMwari nezvemamwe mazororo nemhemberero zvaifanira kuregwa nevaKristu vechokwadi. Isita. Mutambo wechihedheni weIsita, uyu wakakurumbira zvikuru, ndiwo mumwewo wakaunzwa muchechi dzinozviti dzechiKristu. The Golden Age, December 12, 1928, page 168. Zuva raValentine. Hapana kana chinhu chitsvene chingataurwa nezvokwakabva zuva raSaint Valentine. The Golden Age, December 25, 1929, page 208. Mazuva ekuberekwa. Mumagwaro munongotaurwa nezvevanhu vaviri vakapemberera mazuva ekuberekwa. Mumwe aiva mambo wechihedheni ainzi Farao wekuEgypt, wemumazuva aJosefa, uye rimwe racho raiva raHerod, pakabva paurayiwa Johani Mubhabhatidzi. MuBhaibheri, hapana kana panotaurwa kuti vanhu vaMwari vakambopemberera mazuva ekuberekwa. The Golden Age, May 6, 1936, page 499. Zuva regoredzva. Kupemberera goredzva, uko kunowanzofambirana nekudhakwa nemafaro akanyanyisa, hakusi kwechiKristu, kunyange kukaitwa pazuva chero ripi zvaro. VaKristu vekutanga havana kumboripemberera. Mukai yechirungu yaDisemba 22, 1946, page 24. Tochidzokera kuchitsauko chedu. VaKristu vanofanira kushandisa muchinjikwa here? Ndima 12, mubvunzo. Kwemakore akawanda, vadzidzi veBhaibheri vaiona sei muchinjikwa? Kwemakore akawanda, vadzidzi veBhaibheri vaiona pasina chakaipa nekushandisa muchinjikwa sechiratidzo chechiKristu. Vaiziva havo kuti muchinjikwa haufaniri kunamatwa, nokuti vainzwisisa kuti kunamata zvidhori kwakaipa. Muna 1883 chaimo, magazini yeWatchtower yakataura isingatendereri kuti kunamata zvidhori kwose zvako kunosemesa Mwari. Asi pakutanga, vadzidzi veBhaibheri vane mamwe mashandisiro avaiita muchinjikwa avaiona seakanaka. Semuenzaniso, vaitodada nekupfeka beji raiva nemuchinjikwa nekorona. Vaiti rairatidza kuti kana vakaramba vakatendeka kusvika pakufa, vaizowana korona yeupenyu. Kutanga muna 1891, chiratidzo chemuchinjikwa nekorona chakatanga kuiswa pakava yemagazini yeWatchtower. Ndima 13, mubvunzo. Vateveri vaKristu vakajekerwa sei panyaya yekushandisa muchinjikwa? Vadzidzi veBhaibheri vaikoshesa zvikuru chiratidzo chekorona nemuchinjikwa. Zvisinei, makore ekuma 1920 ava kuda kunopera, vateveri vaKristu vakatanga kujekerwa zvishoma nezvishoma panyaya yekushandisa muchinjikwa. Vachiyeuka zvakaitika pagungano ra 1928 rakaitirwa kuDetroit, Michigan, USA, hama Grant Suter vakazova nhengo yedare rinodzora vakati. Pagungano iri, zvakabuda pachena kuti chiratidzo chemuchinjikwa nekorona hachina kukodzera uye hachitofaniri kushandiswa. Makore mashoma akazotevera, zvinhu zvakawedzera kujeka. Zvakava pachena kuti muchinjikwa haufaniri kushandiswa zvachose pakunamata kwakachena. Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Kujekerwa zvishoma nezvishoma nezvekushandiswa kwemuchinjikwa. Mabheji emuchinjikwa nekorona haana kukodzera uye haatofaniri kushandiswa. Gungano rakaitwa kuDetroit, Michigan, USA, 1928. Mabheji emuchinjikwa nekorona zvidhori. Preparation, 1933, page 239. Muchinjikwa wakatangira muchihedheni. The Golden Age, February 28, 1934, page 336. Jesu akafira padanda, kwete pamuchinjikwa. The Golden Age, November 4, 1936, page 72. Riches, 1936, page 27. Shoko rechiGriki rekuti Stauros rakashandurwa kuti muchinjikwa mumaBhaibheri akawanda. Asi cherechedza kuti mabhuku akasiyana-siyana anoti chii nezveshoko iri. Shoko rechiGriki rekuti Stauros rinongoreva danda. Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. Rinongova bangowo zvaro. Harina kufanana nemuchinjikwa. Crucifixion in Antiquity. Harina kumbosiyana nemapango akasimba akafanana neanochererwa pasi nevarimi pavanenge vachigadzira fence. History of the Cross. Harimborevi mapango maviri akachinjika, asi rinoreva bango rimwe chete rakati twasu. The Companion Bible. Ibango kana kuti danda rakamira. Harimborevi mapango maviri akachinjika. A Critical Lexicon and Concordance. Tochidzokera kuchitsauko chedu. Ndima 14, mubvunzo. Vanhu vaMwari vaiita sei pavaijekeserwa nyaya yemuchinjikwa zvishoma nezvishoma? Vanhu vaMwari vaiita sei pavaijekeserwa nyaya yemuchinjikwa zvishoma nezvishoma? Vakaramba vachingoda kushandisa chiratidzo chemuchinjikwa nekorona chavaimboda zvikuru here? Patakangoziva kuti chaimiririra chii. Hazvina kutinetsa kuti tichisiye, akadaro Lela Roberts, uyo akashumira Jehovha kwenguva yakareba. Vamwewo hanzvadzi vakatendeka, Yosela Serenko, vakataura manzwiro aiva nevakawanda vachiti, takanzwisisa kuti chinhu chataimbokoshesa tichiti chinomiririra rufu rwaShe wedu uye kuzvipira kwedu kwechiKristu chakanga chiri chechihedheni. Maererano naZvirevo 4 verse 18, takafara zvikuru kuti gwara rakanga richiwedzera kujeka. Vateveri vaKristu vakavimbika, vakanga vasingatombodi kubatanidzwa netsika dzokunamata kwenhema dzisina kuchena. Ndima 15 na 16, mubvunzo. Tingaratidza sei kuti tinoda chaizvo kuti chivanzi chetemberi yaJehovha chiri pasi pano chirambe chakachena? Ndizvo zvatinoitawo nhasi. Tinoziva kuti Kristu agara achishandisa boka rinonyatsozivikanwa remuranda akatendeka kubatsira vanhu vake kuramba vakachena panyaya dzokunamata. Saka muranda wacho paanotipa mashoko anotingwadza nezvedzimwe mhemberero, maitiro kana kuti tsika dzakasvibiswa nezvitendero zvenhema, tinobva tangoteerera. Kufanana nehama dzedu dzakararama Kristu achangotanga kutonga, tinoda kuti chivanzi chetemberi yaJehovha yepasi pano yevanamati vake chirambe chakachena. Kubva pakatanga mazuva ekupedzisera, Kristu anga achiitawo zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kuona, kuti achengetedze ungano yevanhu vaJehovha pavanhu vanogona kusvibisa manamatiro avo. Anga achizviita sei? Ngationei. Kubvisa vakaipa kubva pakati pevakarurama. Ndima 17 na 18. Mubvunzo. Mumufananidzo wemambure okukukudzisa, chii chinomiririrwa? A. Nokudzikisa mambure okukukudzisa. B. Nekuunganidza hove dzemarudzi ose. C. Nekuunganidza hove dzakanaka mumidziyo. Uye D. Nekurasa hove dzisina kukodzera. Mambo Jesu Kristu anogara ziso rake riri paungano dzevanhu vaMwari pasi pano. Kristu nengirozi vagara vachiita basa rekuparadzanisa vanhu ratisingakwanisi kunyatsoona. Jesu akatsanangura basa iri mumufananidzo wemambure okukukudzisa. Mateo 13, verse 47 kusvika ku50 inoti, zvakare umambo hwokumatenga hwakafanana nemambure okukukudzisa akadzikiswa mugungwa achiunganidza hove dzemarudzi ose. Paakazara, vakaakwevera pamhenderekedzo, uye vachigara pasi, vakaunganidza dzakanaka mumidziyo, asi vakarasa dzisina kukodzera. Ndizvo zvazvichange zvakaita pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho. Ngirozi dzichabuda dzoparadzanisa vakaipa kubva pakati pevakarurama, uye dzichavakanda muvira romoto. Imomo, ndimo mavachasviba misodzi vari nokugedha-gedha mazino avo. Mufananidzo uyu unorevei? Kudzikisa mambure okukukudzisa mugungwa. Mambure okukukudzisa anomiririra basa rokuparidza umambo riri kuitwa munyika, iyo yakafanana negungwa. Kuunganidza hove dzemarudzi ose. Mashoko akanaka anokwezva vanhu vakasiyana-siyana, kusanganisira vaya vanotora matano okuti vave vaKristu vechokwadi. Kwozoitawo vamwe vakawanda vanotanga vachiratidza kufarira, asi vasingazonyatsotsigiri kunamata kwakachena. Mashoko omuzasi anoti, somuenzaniso, chimbofunga kuti muna 2013 taiva nevaparidzi vangasvika 7,965,954, asi chirangaridzo cherufu rwaKristu chakapindwa nevanhu 19,241,252. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Kuunganidzira dzakanaka mumudziyo. Vanhu vane mwoyo yakatendeseka vari kuunganidzwa muungano idzo dzinofananidzwa nemidziyo, mavanokwanisa kunamata Jehovha zvakachena. Kurasa hove dzisina kukodzera. Kubva pakatanga mazuva ekupedzisira, Kristu nengirozi vanga vachiparadzanisa vakaipa kubva pakati pevakarurama. Mashoko omuzasi anoti, kuparadzaniswa kwehove dzakanaka nedzisina kukodzera hakuna kufanana nekuparadzaniswa kwemakwai nembudzi. Kuparadzaniswa kwemakwai nembudzi, kana kuti kutongwa kwekupedzisira, kuchaitika pakutambudzika kukuru. Asi izvozvo zvisati zvaitika, vaya vakaita sehove dzisina kukodzera vanogona kudzoka kuna Jehovha vounganidzwa muungano dzakaita semidziyo. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Izvi zvakaita kuti vaya vasina mwoyo yakatendeseka, vangave vasiri kuda kusiya tsika nedzidziso dzenhema, vasasiyiwa vachisvibisa ungano. Mashoko omuzasi anoti, pakupedzisira, vaya vasina kukodzera vachakandwa muvira romoto rokufananidzira kureva kuparadzwa kwavachaitwa. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Ndima 19. Mubvunzo. Unonzwa sei nezvakaitwa naKristu pakuchengetedza vanhu vaMwari vakachena? Hazvikurudziri here kuziva kuti mambo wedu, Jesu Kristu, ari kudzivirira vose vari pasi pake? Uye hazvinyaradzi here kuziva kuti kushingairira kunamata kwechokwadi, uye vanamati vechokwadi, kwaakaita paakachenesa temberi ari pasi pano, ndiko kwaachiri kuita nanhasi? Tinotenda zvikuru kuti Kristu anga achishanda pakuchengetedza vanhu vaMwari vakachena. chinoratidza kuti tinotsigira mambo neumambo hwake nekutambira kure nekunamata kwenhema. Unonyatsotenda muumambo here? Kuchena panyaya dzekunamata kunorevei, uye Kristu anga achishandisa urongwa hupi kubatsira vateveri vake kuva vakachena pakunamata. Kristu akashandisa sei muranda akatendeka akangwara kubatsira vateveri vake kusiya kupemberera Christmas uye kushandiswa kwechiratidzo chomuchinjikwa nekorona. Unonzwa sei nezvakaitwa naKristu pakuchengetedza kunamata kwechokwadi.